A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, October the 24th, 2022. I'm your host, Marvelous Mshanganyahuye. Tonight on Live Talk, we are taking a look at the weekend council by-elections in Buhera, Gurube, Nsiza, Matopo, Mutare, and Takawira district. We'll also be discussing political violence ahead of these by-elections. ZANU-PF won in the five rural wards, while the Opposition Citizens Coalition for Change, CCC, retained its seat in Mutare. The opposition is alleging that pre-election violence deterred their candidates from peacefully campaigning in the constituencies they lost to ZANU-PF. While the ruling party is refuting these allegations, saying that the situation in all constituencies they contested was conducive for the polls, adding the opposition was crying foul after a clear loss. Nasi mshirongwa tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa mumatunhu matanhatu anonzi iwo Nsiza nematobo kumatebeland south, Buhera kumanikaland, Mutare zvakare, Guruve kumashonaland central netakawira kumidlands. ZANU-PF yakakunda mumawadi mashanu ose ekumaruwa ayo agara ari ebato iri, ukuwo Citizens Coalition for Change CCC iri kukan yakawanikwa ichikunda kwa Mutare. VCCC vanoti nengo dzavo hadzina kutsvaga rusigiro zvakanaka nepamusana pemhirizhonga, asi ZANU-PF inoti vakakunda nekuti nzvimbo idzi dzagara dziri dzavo uyezve kwakanga kusina mhirizhonga. To hear more about the allegations and counter-allegations, a Studio 7 reporter Ezra Sibanda spoke to ZANU-PF Bulawayo leader Elifasi Mashaba. Let's hear more.
What I can say is that first and foremost, ZANU-PF is a democratic party, and ZANU-PF does not at all go around trying to intimidate people. The youth were there to augment the efforts of the people of North South in terms of campaigns. And likewise, the youth are the vanguard of the party. And all the chairpersons of the 10 provinces were deployed there to go and assist on the ground. And it's unfortunately that then they are being castigated that they were there for violence.
Why will they block members of CCC while they are doing their own campaigns and going around? We heard that they shot live bullets. We heard that they attacked them with stones. They actually damaged the Honorable Paulus car.
When I was viewing the video, Ezra, I noticed that I see Paulu, who's coming from Bulawayo. He's got a constituency in Nkulumane, and one could observe him moving majestically towards the ZANU-PF youth who were standing aloof, and they were not even shouting at him. He was advancing at them. And one could also hear somebody saying, oh, they are live bullets. But one wonders, if they were live bullets, how do you then approach people who are shooting at you? And at the end of the day, you don't hear any gunshots and so forth. And I think what he did, he went there for provocation.
So you believe that them CCC started all this? You don't believe your youth are the ones actually instigated this?
CCC violence is in their DNA. We all know that. It is within their own background. We can count a number of people who have been beaten up by their own people, within their own rallies, within their own party offices. So there's no way our youth could have started the noise, because that was not what they were told to do. They were told to go there and campaign in peacefully and make sure that everybody exercise his right to vote.
Why were they coming from Mashonaland, Bulawayo, and going all there?
Look, they are Zimbabweans. ZANU-PF is not only in Mad South. ZANU-PF is all over the country. And when we deploy our people to go and campaign, we look at their abilities to go and campaign.
that there was a Studio 7 reporter Ezra Sibanda speaking to ZANU-PF Bulawayo leader Elefasi Mashaba prior to the by-elections in Matobo. Meanwhile, Citizens Coalition member Felix Mafa tells Studio 7's Anastasia Ndlovu that he's not happy with how the violence affected the election results in Matobo. Let's hear from him.
Mahlabe Zulu, siyathaba ukuthi iZimbabwe sitshintshile, abantu sebebona kahle abafiphananga. Siyabonga abantu beMatopo labensiza labanye bonke abavotileyo kwizigaba ezingu-6 ngeviki ephelileyo. Abantu bayuthi sisenzani njalo kuyini okwenza singawini emareserve. Hachibo singabanqo siyawina. IZANU iyatshontsha. IZANU iyethusela abantu. IZANU ithwala imbhobho kahulumende iyedubula emoyeni. Imithe abantu ukudla okuvela kuhulumende. Ichaye abantu silusizi njalo siyayangeka ngembuze ebuzwa ngabanye ukuthi kungani singawinanga eMatopo leinsiza lezinye izigaba ezithile. Hathi bantu sawina, ngubani ongazangezwe ukuthi kwaba lempi eMatopo lapho ama MP ethu amane apho sabulawa azacatha ezintabeni njengamasotsha kalobhengula ngesikhathi sikaro. Ngubani ongazangazwe ukuthi ensiza u-honorable Tofa ugogo ole over 60 years wachaywa ngabazukulu abatwana behamba labantu bezano, umuntu omdala bamchaya waze waqamuka. Ngubani ongaziyo ukuthi Augustine Gumede umuzi wakhe bawuchisa? Hathi singalandisa abantu. UPresident Mnangagwa ulomlando wokugcina iconstitution. Kutheku lempi ensiza kuchaya otofa waye kobulawa wayenzikini emaNdebele wazithulela zwi, kazange ekusole waphonguthula zwi, kodwa yena ngaphe esithi uze khuluma lezinduna, kanti hayi wayeze bagcoba amafutha empisi ukuthi babe bafana nelayo.
That day was CCC member Felix Mafa speaking to Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu. But we have a caller on the line who'd like to weigh in on what we're seeing right now. Hello, caller, makadi enyu?
Tiripo edu makadi otete.
Aiwa, tiriwadi. Tukutaura nani, murukupi?
Murukutaura na Christopher Piri ku Cape Town.
He, taurai tinswe. Munoona sei shanga shuruku itika iji. Ukutrukuona saruzo. Zanga ziripo zema by elections. Apo tanga truku nzwa mafa. Vanga maruku taura iwo shanga shuruku itika kumatobo. Takawana ZANU-PF ichiwani kwa iyo. Ichitora njimbo zese zanga ziri kumaruwa. Asi tikazoona o CCC ichi gara ine chigaro chayo kwa mtare. Munoona sei shi.
Izvi tingataure pachirungu kuti it's a perennial thing, chinhu chatino changogara chichingoitika. ZANU-PF kwayo kwainoti ndekwayo hakugone kunge kuchikampenwa nemhaka yekuti vanoita zveviolence, vanomeka sure kuti vaisa mabhesi ikoko. Chiri kungorwadza ndechekuti ZANU-PF inongogara iri padenial mode. Vanoramba zvavanenge vaita, even kana zvitine evidence iri mpama videos ari kungotenderera pasi rose. Izvezvi pane va interviewer vanga vaitiramba vakapfeka magirazi kuti hakuna kunge kwakaitika violence kumatobo, asi zvaingoonekwa pachena kuti nzira yakanga yakavharwa. Saka chinone chiri kunetsa ndechekuti vatete kuti tigone kunge tine progressive Zimbabwe. Number one, we need to have citizens who can admit kuti zveshuwa munyika medu mune dambudziko revanhu vanokonzeresa mhirizhonga, revanhu vane mangoromera, veZANU PF. KuZANU PF kuna vanhu vakawanda vari ready kudeura ropa kuti vatonge varambe vachitonga. Of which hazvina kunakira nyika, hazvina kutinakira isusu sevanhu. Izvi zvakaitika izvi kumatobo, zvakaitika izvi kwaMutare. Vanhu vanoona chichidzirwa. It's a thing changogara chichingoitika. Triple C, whoever is in the opposition, they have to listen. Kuti, without electoral reforms, we cannot have a platform iri fair to have productive elections in Zimbabwe. My elections are noitwa pasina any radical reforms kuelectoral bill redu. Hakuna kwatinoenda, tiri kungosimbadza simbaradza utongi wakaipa urukitwa neZANU PF. Because it tinenge tichingonzi tiri vanhu vanongoramba vachingochema kana vadi vadyiwa, yeti playing field yachona inenge isiri fair.
Takatomboti imi mawana mukana wokutaura nevatungamiri vemapato anopikisa seve Citizens Coalition for Change, uyezve muchiwanawo mukana wokutaura nevatungamiri vebato iro reZANU PF rinova riri kutonga pari zvino, mungati chii kwavari imi sevanhuwo vanova vanobva zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino?
Chekutanga, we need to call the Minister of Home Affairs to account in Parliament. Anofanira kudaira nyaya yekusungwa kwevanhu vemapato anopikisa kana kuti kwevanhu vanotaura against hurumende, number one. Ipapo anofanira kunyatsodzvanywa, to make sure kuti whatever zviri kuitwa nemapurisa muZimbabwe, apara mhosva ngaasungwe, zvisinei nekuti arobva kubato ripi. Arova munhu, mutemo unotaura kuti kudii, anofanira kusungwa. So izvozvo zvikange zvaitwa, the second thing, tinofanira kunge tichi make sure kuti electoral bill redu has been reviewed, and make sure that whatever chirimo mubill redu isusu chava clear and chinofanira kunge chichitevedzerwa. Ende chimwe chinhu chinongokatyamadza ndechekuti zvinoita sekunge ivo vachona veTriple C havamo muParliament. I don't know why they don't make noise about these issues. Dzakafanana nedzekuti vanhu vakarohwa kwavanenge varohwa mirizhongwa ikaitika kwainenge yaitika. Why can they not call the responsible people to account? Because kukutaura ichokwadi vatete, nyaya iyi inotyisa inyaya yekuti we don't want a situation yakaitika paGugurahundi. We don't want a situation yakaitika 2008. We want a peaceful Zimbabwe. We want a Zimbabwe that we were promised in 1980 kuti ndo Zimbabwe yatichange tinayo, a peaceful Zimbabwe and a free Zimbabwe, which is not what we are having at the moment. Because kana iwe uchimbunyikidzwa kuti utsigire bato reZANU PF hausingadi, izvozvo zvakangofanana nekuti Smith ndiye achingoripo pachigaro. Handisi muri kunzwisisa. So mutemo wedu ngaunge uine simba. Ndotaurawo ku apa ndanichitaura kuveZANU Triple C, ndotaurawo kuveZANU PF. VekuZANU PF vanofanira kunzwisisa, number one, kuti ndivo bato riri kutonga. They have to act, handitika, vachiziva kuti they are in office and they must not use their offices as a campaign platform. I guess muri kuandastenda zvandikuzama kutaura pano.
Aiwa, tichavakana vapinda muya pano kuti kola ataura kuti imi hamufanira kushandisa chinzvimbo chenyu pakutsvaga rutsigiro, asi endererai mberi.
Vanofanira kuti make sure kuti pavanopinda muoffice, handitika, they are serving, kana ngatimbotora iso muenzaniso, member of parliament wekubhindura weZANU PF. Ari kumiririra vanhu vemubhindura, kwete vanhu veZANU PF vemubhindura. Vanomuda nevasingamude. Because muchaona kuti even kwaanobva kuZANU PF kuti azosvika pachigaro paari ipapo, ane vamwe vanhu vakamuvhotera vaimuda nevanga vasingamude. So in a democratic process, there are people who may differ from your views. There are people who may not like what you do or may not like you as a person. Vanhu ivavo kana vakaita vashoma, hazvireve kuti iwewo paunopinda pa public office unofanira kunge uchivadzvanyirira kana kuti uchiva abusa. That is not what what the constitution says. That is not what democracy dictates. So ndirikungoti kwavari chikumbiro chekuti ngavatevedzere bumbiro remutemo weZimbabwe kwete bumbiro remutemo weZANU-PF. Zimbabwe is a democratic setup. It's not an autocratic setup.
Aiwa makwanisa chaizvo kunyatsotaura. Thank you so much to our caller. Vanga vari kutaura nesu vari paSouth Africa vachitaurawo vakanangana nezviri kuitika panyaya yemhirizhonga munyika. Thank you so much to our live caller there. We're going to now take a short break, but please stay with us and we'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now back to politics. Tomorrow, SADC nations will join Zimbabwe in commemorating SADC Anti-Sanctions Day, calling Western nations to remove sanctions imposed on ruling ZANU-PF party officials. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa will address the nation at State House, calling on the West to remove the economic sanctions. And we are now joined by our political guests who are going to weigh in with us. We have Believe Gaule of ZANU-PF and Tawanda Jokora of the Coalition for Change. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you, Mavela.
If I may start with you, Mr. Jokora, what do you think of this anti-sanctions day that is going to be commemorated on Africa Day tomorrow?
I don't think much of it because Zimbabwe and ZANU-PF are the biggest sanction that has ever happened. ZANU-PF need to deal with the sanctions that it has imposed on itself. We have to talk about the human rights abuses that we are seeing every day, the unequal application of law, and the arbitrary arrests of our political activists in Zimbabwe. Those are things that have attracted sanctions. And then we also need to talk about the issue of looting, the issue of corruption. That's what has put Zimbabwe on its knees. We are losing billions of dollars through corruption. Emmerson Mnangagwa, when he came in, he declared zero tolerance to corruption. But up until today, nothing has been done. No one has been arrested. Everyone who has been arrested has been released. But no money has been recovered. The billions of dollars that we are losing through corrupt deals and corruption, you know, have not been recovered. So those are issues that we need to deal with as Zimbabweans. I sincerely believe that Zimbabwe is in problems. We are having these serious financial problems and economic problems because of ZANU-PF's inability to deal with corruption. It's not sanctions, it's corruption.
Mm-hmm. Thank you very much. I will now cross over to Mr. Believe Gaule of ZANU-PF. Welcome to the program, Mr. Gaule. If you can come to us in Ndebele, if you can speak to us in Ndebele, and just tell us what are your views on this anti-corruption, anti-sanctions day tomorrow for your party. How important is it?
Thank you very much. The most important thing is the iredieni ayi angayi iredieni kuti abantu bathethe iphetisha soku zonke zinalabo chuma abantu bayafika kodwa vele iphetisha ngithi iredieni le ikhuluma ukuthi sikhuluma kuphela sikhipha ekuthi imbono yethu kodwa abantu abe amaprotectives abe-CCC babesiphethisa besibiza amagama amaaningi ngendlela zonke but akunani ukuthi yikho kutenisayo ukuthi bayini bona na sikhuluma lapha emsakazweni kumele sikhulume ukuthi abantu siphikisane ngembono sifana nembono esikubonayo ukuthi sethiyokalesemsemini but mhlawumbe into ezitholayo lapha yesabela aangithi indaaaaekakhulu sithi thina njengezimbabwe ngoba izimbabwe ingaphansi iphakathi kwama-fanishin ethiwa ithulelwa amazwe entshonalanga amazwe la akhangelele ukuthi balento abayifunayo asebenzisa abanye bethu khonapha anabantu abasithetisayo bonaba abantu abafuna ukuthi zondi sibabulisele thina ngokulwa bekhovoka ukubusile yona abantu abanjalo ama-fanishins akhona ama-fanishins amele ahambe ibona amazwe e-afrika asezieditaezimbabwe ayakhuluma amazwe akhulumile ama-african leaders kuloku bekule-united states bakhulumile kakhulu bazwakala bakhuluma lo-south african president cyril ramaphosa wabona lo debate wamtshengisa ukuthi ama-fanishins asehlaphekise kakhulu abantwana bezimbabwe u-special rapporteur wabuya ezimbabwe akhulume ukuthi ama-fanishins lawa ayinto embi kakhulu bathina abantu bakhaza abantu bakhaza akunamuntu okuthaeamafanishins okuthi abantu abahluphe ngabantu anzi lapho ukuthiaendlela kwenziwa ngabonkumanye amazwe ukuthiela lishuse ama-fanishins but nabethi bafuna ukuthi izandla isilwa akuthi abantu bayaaaabantu bezimbabwe abaaayo.
Mm-hmm. Mr. Gawule, unfortunately your phone it's breaking a little bit, so I'll jump over. Ndombo enda kunavata wanda jokora ve CCC. Tukuona kuti vagawule varu kutaura iwo kuti zimwe nyika dzemu Africa dziri kubatana ne Zimbabwe panyaya yesadak anti-sanctions day. Saka pane chakaipa here kuti vabatane ne Zimbabwe vachitsigira kuti zvirango izvi zvibviswe. Takaona kana kuno ku United Nations, takaona dzimwe nyika dzichisimuka dzichiwanikwa izvo zvichikumbirira dzakamirira Zimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Imi munoona sei sebato rinopikisa?
Hapana chakaipa kuti vanhu vataure nyaya dzemasanctions. Chero makawanzwa president Chamisa chaiwo vanototaurawo vachitaura kuti kana ariko masanctions zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chatinoziva
Your network again, Mr. Jokora. I'm not sure why we're having so many network issues here in the United States and in Zimbabwe. So we'll now turn over to our Facebook platforms. Let me just jump over to VOA Shona and just read what some of our followers are saying as they stream with us during this program. And we'll also go over to VOA Ndebele and call out what some of you are saying on that platform. There is Allen Nyanyiwa saying he's watching from Botswana. Memory Zulu ari kutaura iye kuti ari kuona nesu. Hans, good evening my fellow Zimbabweans. Boaz Mahumberu anzitema kadi henyu aiwa tiriwadi vari kutivo vari kuonawo chirongwa uyezve pane vamwe vari kuti izvi zviri kuitika izvi zviri kurwadza nyanya panyaya yemhirizhonga yanga iri kuitika kumatobo ndokuri kutaura kuri kuita vamwe. Let's now switch over to VOA Ndebele and just see who's there live streaming with us on this program so that we can also call you out. And thank you for always being with us. Yes, and we have a Ginika Chibuzo saying, I'm happy for myself. Tafaz Wasibanga is saying, amen. And there's Kamono is saying, Tete Makadi, thank you so much. Understand we have a caller from South Africa. Let's switch over to our caller. Hello, caller.
Hello, Tete Makadi. Makadi, go.
I want to what it looks out and animal kupi.
Donald Mboma, ndiriparatenvega.
Taurai tinzwe mukoma Donald, muri kuona sei iri mudandaro iri?
Ah, tete mavela dambu ziko ripo ni kuti nyaya dzematonge gwenyika muZimbabwe dewe yatinobahwa nayo neva nenge vachita dzematonge gwenyika kunyanya varibire zvarupiro ndozvaurombo
sei muri kudaro
politics zvedu atakadzaka dzoti paragraph zvakanyanya handizvo kuti sei mukatisa dzimwe nyika havaiti politics dzokutadzurana senge mhashu kudaro
saka poitwa sei
ndona chekuti zvambota wane ndaone nemudare anga kana pazvekuti ma MP muparliament opposition esi anofanga kupedzwa kuti triple C opposition yange ingava yani uye vane ma MP yake opposition vanofanga kureza nyaya yezvi zvakasingafari nayo ndodambudziko riripo ndiri kuti tingudza chinzi vachaitwa ma reforms kana kuti aisharudza dzingasviki nezvakadai zvisati zvagadziriswa bat zvinogadziriswa haonani nekuti zvanenge zvaingambofeya yakateerera kuti zvizvo zvigadziriswa saka iwo vanofanirwa kutopusha kutofaita hard muparliament zvinoita mwa maparliament dzimwe nyika kana mukatisa titi maparliament dzimwe nyika kana musadhikisa chavo vanenge vagwisa vari munhire asi energy iyo hatiri kuiona muparliament hatiri kuti ZANU-PF vanofanirwa kufaita nayo muparliament chero vangava vashoma pamajority but vanofanirwa kutozama nepavanogona napo nekuti zvokuti hatinogadzirisa hatingasviki kusarudza sarudza dzasara mwedzi mishomashoma kudini
ezvi
ndazvoiti vabatana namachi kusvika munajuni julai amene tangosara kuti dheti rigazetwe but nenguva yasara iyi vachingoti hationa mhirizhonga yako kunya chitero kudai zongoradza kuti chero maelections ayo hapakaipa
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma Donald Mamboma we hearing there from our caller Donald who's saying that it's important for people especially the opposition that are in parliament to talk about electoral reforms. Let's call in Mr. Tawanda Jokore if he's still on the line and just ask him that question that his party people that are in parliament are calling on some of these electoral reforms that people are talking about here on the program. Simbarashe Joe is also here watching with us on VOA Shona. Thank you so much for all those that are live streaming with us. We really value your comments and those that did give us your numbers. Thank you so much. We always call out for you to participate. You are really the stakeholders of this show. But I understand that we are also just waiting to bring in some live callers. So please do not despair. We will be calling you so that you can become part of this show. This show is for you to discuss what is going on in Zimbabwe. Let's also just take a look at what you are saying again. Vitalis Mafuta is saying, Tetemakadi, Chris Piri was one of the people that called in, said ZANU-PF must respect human rights. That's his contribution. So we're seeing there that a lot of people are actually live streaming here with us. We thank you for always coming in and weighing in on the topics at hand. Today, the topic, as we said earlier on, we first started off discussing about the violence pre the by-elections that we saw going to ZANU-PF and CCC, Citizens Coalition for Change, returning their seats in Mutare. And also we moved over to the anti-sanctions day called the SADC anti-sanctions day, which is on tomorrow. That is, let's go over to Mr. Tawanda Jokora. We understand he's back. Mr. Jokora, there is a question here from a caller who said, munogara imise opposition muchitaura kuti kushaitwa ma electoral reforms. Zvichaitwa rini tichiona kuti ma elections aya kana kuti sarudzo yakuda kutosvika.
Ndo nyaya tiri kutofambira haisi nyaya yetriple C yoga, inyaya yevana vose veZimbabwe. Munhu wose anofanira kuungana, kutofanira kubatana kuti tikwanise kupusha hurumende kuti iite maelectoral reforms. Makaona tichitaura muparliament tine ma7 points dzatoda kuti hurumende igadzirise kusati kwaitwa maelections a2023. Ende tinototaura kuti kana izvozvo zvisina kuitwa hakuna election ingaitwe.
Thank you so much, Mr. Tawanda Jokora. Unfortunately, time is not on our side. This is a very fast program, so we'd like to thank our guests, Tawanda Jokora and Mr. Believe Gaule, and all our followers on Facebook and all our pages. I'm Marvelous Mshanganyahuye in Washington saying have a very good night, and let's meet again on Thursday on the Women's Roundtable.